Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC linyaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri mushure mugovera chikumi 6 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Dijiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakwira kusvika pamazana maviri nemakumi matanhatu nevashanu, kana kuti 265. Asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Nhengo dzeMDC dzakasungwa nezuro dzinobviswa mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora emuZimbabwe pamunhu kuitira kuti dzitongwe dzichibva kudzimba kwadzo. Nyanzvi munyaya dzesarudzo dzinoti Zimbabwe Electoral Commission inofanirwa kumisa kuitwa kwesarudzo dzemabi-election munyika ichitevedza zviri mubumbiro remitemo yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzerudza nhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakanga hwakwira kusvika pamazana maviri nemakumi matanhatu nevashanu, kana kuti 265. Asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi, izvo zvinobuda tisisiri pamhepo. Kusvika nezuro manheru, vanhu vakaongororwa vainge vasvika zviuru makumi mashanu nezviviri zvine mazana maviri negumi nevasere, kana kuti 52,218. Asi huwandu uhu hunogona kuwedzera nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa nyika. Kusvika pari zvino vanhu vafa nechirwere ichi vachiri vana. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni matanhatu nemazana masere nemakumi manomwe ezviuru, kana kuti vadarika 6,870,000. Vanhu vafa pasi rose vadarika zviuru mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nezvisere, kana kuti vadarika 398,000. Nhatu dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, idzo dzakasungwa muHarare nezuro, dzabvisiswa mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora emuZimbabwe pamunhu kuitira kuti dzitongwe dzichibva kudzimba dzadzo. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso nemutongi wedare reMagistrates amai Bianga Makwande, vatevedzerwa vachamisa vatendai biti namai Linette Karenyi Kore, munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muzvare Gladys Flachwayo, mutevedzeri wemunyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLove More Chinoputsa, nhengo yeNational Standing Committee vaDavid Chimini namai Vongaitome. Vanhu ava vanzi vabvise mari inoita chiuru chemadhora pamunhu zvichitevera kusungwa kwavakaitwa nezuro, zvichitevera gakava riripo panyaya yemuzinda weMDC weMorgan Tsvangirai House. Amai Makwande vati vasungwa ava vazodzoke kudare musi wa24 Chikunguru uye vagare pamakera vakanyoresa kumapurisa kudzamara nyaya vari kupomerwa yapera kutongwa. Vachitaura neStudio 7 mushure memutongo uyu, rimwe remagweta evatanhatu ava vaAlec Muchadehama vati dare ratiwo vanhu vavari kumirira vasakanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi.
Mabel conditions vadziwo vabvise 1,000 Zimbabwean dollars nukusa taura ni mafakazi nukuramba wachigara kuzimbaza wako wanugara
vamuchade hama vati wo kunyange hazvo vatanhatu ava nezuro vaipomerwa mhosva yekukonzera musindo pasi pemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act vasungwa ava vanga vambouya kumatare mangwanani vakadzorerwa kumapurisa uko kwazonowedzerwa mhosva yekutyora mutemo nechekuita nekudzivirirwa kwechirwere cheCovid-19
vazomiswa kumberi kwedarire dzimhosva vachipomerwa mhosva yekuti vakanga vaungana vachidarikidza makumi mashanu zvinorambidzwa nemitemo yeCovid asi mhosva iyo vairi kuiramba pakutanga vaimbonzi izvo maita zvekumiridzika zvisingabvumidzwi murodhi saka mapurisa nhasi ndobva vazochinja nyaya yachona kuti yaiyeCovid ndo yavazomira padare iyoye kuti kasi kana vakasabatwa nenyaya yeCovid vanozobatwa nenyaya yekuti manga muchingomirizika mumugwagwa muchivhara migwagwa muchikanganisa vanhu kufamba
magwete vatanhatu ava anyunyutawo kudare nemabatirwo avanoti akaitwa vasungwa vamuchade hama vati vasungwa ava havana kuchengetedzwa zvakanaka zvaiita kuti vasabatirire kana kutapurira vamwe chirwere cheCovid-19 pavaive muusungwa
sukuma kwavakaita kwakusiri pamutemo vainyimwa chikafu nemazuva ano munoziva kuti kune denda reCovid pavakasungwa vaimbunyikidzwa vasinganzi vasingasanitaizwi maoko avo vasingapiwi mamasiki nemapurisa vasingapiwi chikafu vachigara vakaungana saka izvozvo zvese izvozvo zvaivaisa panjodzi yekuti vaigona kuzotobatwa nechirwere cheCovid kana ivo vanacho vachikona kuchiparadzira kune vanhu saka izvozvo zvitatiso pakakanganiswa ipapo
mutungamiri webato iri vanelson chamisa vati vacharamba vachirwira shanduko munyika zvisinei nekusungwa kuri kuitwa nhengo dzavo
tinotenda kuti vapwa kuti vabude nebheyo zvaakutarisira kuti tinoramba tichirwa nokuita kuti munyika medu mune neshanduko isusu takagara tataura kubva masungirwo avakaitwa vanga vasina mhosva yakapara nekuti vanga vatoenda kunosunungura kana kunovandudza mahofisi edu akapambwa nevamwe vapambi vakanga vachishanda nemapurisa nemasoja tinova chiitiko chatisingawirira nacho
amai makwande varamba kuti mutevedzeri wemutauriri wevechidiki mubato iri vaombera ishe nhende avo vari kurapwa mune chimwe chipatara vasarambe vari muusungwa vanhende vanonzi vakakuvara nezuro apo vakasungwa ndokubva vaendeswa kuchipatara mune imwe nyaya yanga iri mumatare Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti mupurisa akasungwa mushure mekufananidza mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nekondomu rakashandiswa amiswawo mudare akabvisiswa mari yechibatiso inoita mazana 300 emadhora mupurisa uyu shungu dzemoyo kache achatongwawo achibva kumba kwake ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
bato reMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe rinoti richatanga kushandira pamuzinda weMorgan Tsvangirai House nemusi wechipiri svondo rinouya uye rati chekutanga kugadzirisa uori hwaiitwa nemakanzura nenhengo dzeparamende Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera
munyori mukuru muMDC yamuzvare Kupe vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 kuti vanoda kugadzirisa nyaya yeuori pamusangano wavo wekutanga paMRT House nemusi wechipiri
saka patinogara standing committee musi wechipiri vakuru vachazeya nyaya iyi tichitarisa munhu umwe naumwe vamwe vari kuparlamendi nevamwe vari kucouncil tiri kuziva zviri kuitwa nemamwe macouncelors tiri kuziva zviri kuitwa nemamwe maMPs tiri kuzivawo zvakare kuti kune vasina mhosva saka hatingotemi munhu wose tinotarisa munhu nemhaka yake vane mhaka dzavo vari kuzviziva ende kana vamwe 4 hour vakambobudawo mukavamisa apa mukavabvunza kuti makabvisirwei vari kuziva mhaka dzavo dzimwe dzatisingataure panapa nokuti dzinonyadzisa dzimwe mhaka dzacho
mumwe mukuru mubato iri vaMorgan Komichi vati uri hwakanyanya muMDC uye veruzhinji vachashamisika nezvaiitika mubato iri
isusu as the leadership panapa tichaita fight corruption zvakadzamisa zvekuti vanhu vacharohwa nehana nekuti corruption pachayo ndiyasingadi kuona tinozviziva kuti maopportunity akachitika muharvest house pane zvinhu zvingachitika zvimwe zvino zvoda kuitwa investigated saka tichadzizaniye corruption zvakanyanyisa tichaenda even beyond kuenda kudiaspora kune vanhu vaitumidzira mari muno muzimbabwe muno zvichizifanira kuya kupati mari dzasingasviki kupati pane vaitumidzira mari vachiti bhadharai vashandi pahavhesa vashandi vangu vasingabhadharwi idzi mari dzichingorohwa chi pamupinyi nevamwe vakomana vemupati nevasikana vemupati saka tichanzwa maripoti achabva kuna uk south africa kuna naamerica toda kuti vatitumidzire even mari sis emari dzavaitumidzira
panyaya yekuti masoja ari kushanda nebato ravo vaelias mudzuri vazviramba vakati inyaya yekuda kuvasvibisa chete
kuti kana uchitaura masoja hatisi tinova plesi vanoplesiwa negavhment kuti tarisai apa pakona vanotarisa theyhave intelligence vanoona zvinoitika munyika vanoisa vanhu pavanoda saka isi tingakontrola vanhu here kuti mirai pakati toda kuti tive reasonable hatingangopomeri mhosva paisivi
mutauri wemdc yavachamisa muzvare fadzai mahere vaudze studio 7 kuti utungamiri hwebato ravo huchagara pasi wozotipa pfungwa dzavo panyaya iyi gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhiwa mavhinga vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo paine makakatanwa mumdc kupindira kwemapurisa nemauto kunokatyamadza vanhu vakawanda
kupindira kwemauto kunokatyamadza uyezve kunonongedzera kuti zvichida pave nezvematongerwo enyika nerumwe ruoko rwuri kubata zvisinganzwisisike nekuti tinoziva kuti panyaya dzekuchengetedza mutemo zvinoitwa kwakachena masikati machena uyezve harisi bata basa remauto ko mauto ari kutsvagei kuharvest house
zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato guru rinopikisa munyika remdc umo zvikwata zvakasiyana-siyana kusanganisira chavachamisa namuzvare kupe zviri kupikisana pamwe nekurwira muzinda webato iri wemorgan tsvangirai house ndakamirira studio 7 muHarare ndini godwin manguja
Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti kumbomiswa kwaitwa sarudzo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 idanho rakanaka chose munguva ino. Asi ZESNI inoti danho rakatorwa neZimbabwe Electoral Commission rinofanirwa kuva richitevedza zvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika. Mashoko eZESNI anouya mushure mekunge mukuru anoona nezvesarudzo musangano reZimbabwe Electoral Commission vautoile Tsilaigwana vazivisa kuti hapana sarudzo dzemabyelection dzichaitwa munguva ino yeCOVID-19 national lockdown. Studio 7 yanakwanisa kubata vaTsilaigwana kuti tinzwe pamire commission yavo sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi tabata sadyaro veZESNI vaAndrew Makoni kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Asi isu seZESNI tinoti izvo zvese zvinofanira kuitwa zvinofanira kunge zviri pamutemo. Takatarisa bumbiro remutemo redinotaura kuti izvo kana pachinge pane vakansi inokonzerwa kana nerufu kana nemumwe anenge arizaina kana nechikonzero chipi nechipi zvacho zvinofanira kuitwa nezvokuti mutungamiri wenyika anoudzwa ataurirwa iwochigazeta zuva rinofanira kunge chizvitwa election and election iyo inofanira kunge ichiitwa mazuva asingapfuuri 90 days. Saka kana vachiti vapostpona maelections kusvika nguva yavasina kutaura indefinitely handizivi kuti vari kutiwo vari kupostpona maelections aya mukati menguva iyo ye90 days here kana kuti vava kupfuudza 90 days kana vachipostpona maelections aya vachipfuudza 90 days vanenge vachityora mutemo.
Danho rakatorwa neZimbabwe Electoral Commission riri kutambirwa sei nevezvematongerwo enyika vamunoshanda nawo munyaya dzesarudzo?
Hatisatonyatsonzwa vematongerwo enyika vachinyatsotaura kuti vanozviona sei asi mumisangano iri kuitwa hatingati madhibheti ari kuitwa tichitevedzera vana zoom nezvimwe zvakadaro izvo online debates ndokuona sokunge mapato arugutiwo zvakanaka kuti ma elections ambo postpone azvishoma kusvikira chirwere ichi che COVID-19 chatidzikirei uye tabuda mu lockdown nokuti vanotiwo senyika hatina gadziro yatataita yakakwana yekuti tikwanise kuita ma elections uye zvichichengetedza utano hwevanhu vanotyira kuti utano hwevanhu unogona kukanganisika kana ma elections akanza endere mberi nokuti zvakaita seziya zvokuti social distance zvinogona kunetsa kana mapato achinge achiita marandau nezvimwe zvakadaro izvozvo kana mapato ari kutiwo dai ma elections ambomiswa zvishoma kusvika COVID-19 pandemic yatidzikirei munyika asi sezvanambotaura zvido zvavo asi zvido zvavo izvi zvinofanira kuonekwawo zvakare nokuti zviri kuitwa here pamutemo kana zviri kuitwa kunze kwemutemo
mati imi panenge pasina kunyatsotedzwa mutemo pakatarwa nezeki kuti sarudzo idzi dzimbomiswa kuitwa imi sesangano rinobata nyaya dzesarudzo pane matanho here amuri kutora
tichavanyorera tsamba tichitaura navo kuti no danho ramatora hongu muri kutaura kutarisa utano hwevanhu asi hamuna kutevedzera mutemo wenyika chiitai zvinofanira kuitwa kuti mutemo wenyika isatyoro
pari kutyorwa mutemo ndepapi chaipo apa vamakona
sezvinataura pokutanga sarudzo kana panzi paita vacancy election inofanira kuitwa within 90 days asi wakati iwe waakupostpona maelections indefinitely handiti kana wakupostpona maelections indefinitely zvinoita sekungo uri uchapostpona elections maelections iwawo munguva inodarika 90 days yakadarika 90 days zvatove kunze kwemutemo saka postponement inogona kuitika chete asi zvisingadarike 9 days panguva inoti tinotove nemasarudzo mbiri dzaifanira kunge dzakaitwa muna April kureva kuti kana dzaifanira kunge dzakaitwa muna April dzapostponwa futi indefinitely kureva kuti izvo kana dzakazoitika sei kunana September October sarudzo idzidzo dziri kuitwa kunze kwemutemo hasi kuitwa tichitevedzera bumbiro remutemo wenyika ino uyezve neelectoral act yacho inotaura izvozvo
sachigaro vezimbabwe election support network vaandrew makoni vachitaura vari parunhare vari muharare
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelsat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo, Women's Forum.
Chingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Umo pari zvino ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus icho chatekeshera pasi rose nemunyika yeZimbabwe. Nasi taita rombora kanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari kuSouth Africa uyo ari kuti iye anoshuvira kuti COVID-19 ichipera kuti awanikwe iye achitanga bhizimusi rake kuitira kuti akwanise kunge achichengeta mhuri yake iri kuZimbabwe.
Netwa wose kai makaya chifamba ndiri kumbe kuJoburg Kenton Park. Takatarisana nawe chirwere cheCOVID-19 yecoronavirus yatikishera pasi rese kudai chivere chatuo chivere I think chibusi chatungora ramati na shuka gatungo chingeti zeyi kutano wedu kubudikiza nukeza maoko feka ma face mask edu wayo tisa iti uge ma necklace shinono na mumuna ire mbeza ya mungu muna nakita unge necklace face mask yes it's no cover mrubo yao ya shatunofa nange tishita lepati no buda chinda kumashuwa kusuwe efa kwa unu ya nita uchidzoko ukumbo fatu wa sangana ni mwuri tungo gezo umao COVID-19 ish yatika ngani sasa kawanda mabasa edu wa mutita mabasa ya mao kumuno tazo sila kumashure shaganyanya shakuti ishira kutitisingete mwuribuno shirikurema kushingete wawari kumusha shirikutire mera parishi andisikuda kunyepa shirikutire mei kutiti kwa nisa ukono wawari kumba tukukuti eh dae marati wira pa COVID yei pa chivereche corona virus iji bose chivereche chadzo kacha kutia kuna kukutizira kujika zese wakafari wawari kungare kurukuno Afrika wafari wawarukuno 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 hakuna kukutino tarige ndi ndi kwa kati saka ngatungo shingiti zei utano weduwe duwe pa kuchiru chiruweri kuchiche corona virus kwa pa na uja za matunge wenye kakumba tukona kupandukila na pandukila kukita mbatore MDC chanduru kuona andi chufunga nye kuti jenyeji nenge sate idu shafuka ni ZANPF because now manuta abis kukonsentrata nye shukiti kwa MDC at the same time tukuzwa kuti chingwa chakwira kushuka pa madura makumi mata tutu madura makumi mata na 250 to 60 bonds chatiru kunzwa inda apana mnacharu mbuta wala nyesha because everyone is focusing nye ili kutika mu MDC so I think ingori strategy ikushandiswa une ZANPF ikushandisa iwe wana kupia ala mwanzora unaona kuti zvinhu zvacho zvinezvi tapakati nepakati haisi nguva yekuti vadai vanhu vachiita zvinhu zvakadaro chiri panguva yekurwisana nechirwere checorona virus ichochi unoona vanhu vacho vakupandukira vapandukirana asi chandinoona icho kuti pakuda kuti vanhu ipapapa tichiratidza kubatana doko hakudiwa senyika bcause takungotemaniswa musoro nezanpf vanhu ofuchi vanhu havasi kuzviona manje
munoita basa rei uyezve zvii zvamungati muri kusangana nazvo pari zvino
inini ndiri muno mujobek ndine daycare and I'm looking after 35 kids from 1 year to 6 years ndo business randiri kuita but pari zvino nenyaya dzelockdown mamirira zvakaita takavhara on the 18th of March until now tiri kungonamata each and every day kuti dai vangadai vari veministry of education vatinzwiwo tsitsi tivhurirwewo ma-ECD centers edu like now tani hope because vakarombofurira ma-grade 7 ma-grade 12 on Monday on the 8th of June so tangomirira since level 3 ne vanhu vazhinji vakadzokera kumabasa and you see some of the parents havana vekusiira vana vachienda kubasa saka tiri kungonamata kuti pavanoita mameetings ave wayo vangoti includewo kuti maECD centers ngaavhure vakwanisewo kushanda bcause ndopatiri kuwanawo kamari kubva pakusarawo nevana vaiva vanhu vanongochiendawo kumabasa upo vanogona kungoti tiri kuda avo vakaregista kuti vaopene maECD centers avo apa isusu we are still in the process of registering our ECD saka tichingonamata isi chindokaitirawo pamba kubek kune koteji iriko saka zvinhu zvekungoti tinongoti mwari ndimakatiunza muno ndimakatangisa business iri nemwoyo wekuchengeta vana vadiki vava zvese zvinoita madzimai ngatisanetii
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyavuye ndiri muWashington umo pari zvino ndiri kutetsenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko reCOVID-19 kana kuti coronavirus.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotaura zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Mazuva apera aya tanga tichiona nekunzwa mufundisi uye vari muzvinabhizimusi zvakare vari chipangamazano chemutungamiri wenyika mukomitii ye Presidential Advisory Council mufundisi Dr. Shingi Munyeza tvachitaura pamusoro pezvamunofunga kuti zviri kupotswa nehurumende yava Emmerson Mnangagwa takazoonawo nemusi wechishanu mubepanhau reHerald munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vachishoropodzawo vamunyeza vachivati vasahwanda nebhaibheri kana nekereke mukushoropodza kwavanenge vachiita hurumende kana vachida ngavabude pachena vataure zvematongerwo enyika asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urai Zembe vanoti havawirirane nemaonero kana nemashoko akataurwa navamangwana vachiti vamunyeza ikodzero yavo yavanopiwa nebumbiro remutemo wenyika kuti vange vachitaura mashoko avanoda pamusoro pezviri kuitwa nehurumende tati tinzwe Dr. Zembe pfungwa dzavo Dr. Zembe taurai tinzwe mashoko enyu pamusoro pezviri kuitika izvi
mashoko angataura ipapo ndokuti zvose zvataurwa muHerald navamangwana vachituka nokunyomba muparidzi weshoko ramwari mumakereke vashingi munyeza zvinopokana nezviri mubumbiro guru riri muZimbabwe iro rinonzi Constitution of Zimbabwe Amendment number 20 Act of 2013 Section 60 rakanzi freedom of conscience every person has the right to freedom of conscience which includes A, freedom of thought, opinion, religion, or belief, and B, freedom to practice and propagate and give expression to their thought, opinion, religion, or belief, whether in public or in private, and whether alone or together with others, unquote. Zviri pachena kuti zviri mugumbiro iri. Zvose zviri kukwikwidzwa zvichirashwa navaniki ndavaningi mangwana
asika Dr. Zembe vamunyeza vari muboka rinopa mazano kumutungamiri wenyika Presidential Advisory Council havagone here kunge vachingotaurira vamunangagwa munzeve ikoko
ini ndinoona sokuti iko zvino zvatiri kureketa pano vamunyeza havana kubuda mu Presidential Advisory Council varimo mashoko avamunyeza awa akabva mukereke vachiparidza shoko ramwari ndozvavakapikira vaiparidza shoko ramwari vachitaura mavhesi ari mushoko ramwari saka zvingareva here kuti vamunyeza zvavakazokumbirwa kuti vanoita mutu wamazano kuna president wenyika zvinoreva here kuti vakatobhanwa kana kuvharwa kana kurambidzwa kuita basa rekushumira mwari vachiparidza nokutungamira makereke nokutaura nezveupenyu hwavanhu nezveupenyu hwokugara panyika nezvichazouya kana vanhu vafa nokuti ibasa ramwari zvindo ravakapikira iro vamunyeza nokuti havangagoni kuti vavhare muromo wavo vavhare pfungwa dzavo ivo vachiparidzira vanhu vomuZimbabwe nevepasi rose vanenge vachiita zvekushumira mwari basa ravamunyeza rinofanira kuramba richingoitwa saka mashoko avamangwana anotaridza kusaziva
asi Dr. Zembe hamufunge here kuti vamangwana vatsiura vamunyeza vachishandisawo nzira dzavari kuti vamunyeza vari kushandisa dzemadande mutande yaye kana social media kana kungotaurawo kurova bembera kunze uko
kuzowana vamunyeza votaura izvozvo vari mukereke ndinofunga zvokuti vanenge vakambotaura nokuti kwava nenguva mazano achipiwa muchivande asi pasina chimuko pasina kugadziriswa kwepfuma yenyika kwekodzero yavanhu kana kuti kwezvematongerwo enyika zvinhu zvichingoramba zvichingokanganiswa zvichingokanganiswa pasina chinogadzirika
aiwa tinotenda zvikuru Dr. Zembe nekuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu manga makateerera kune vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vaurayai Zembe muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri we Studio 7 ndiri mu Washington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sokuizika tisenda ba ku VOA.